Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, gunyana 12, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu hatisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Pakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvurao ndokune amai vavo. Ende chimwe chinotipadza toziva kuti mwana wedu mangwana kusendino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu.
Asi vamwe vagari vekwazvimba vanoti zvingavafadza zvikuru kana vamugabe vakaradzikwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo wenyika dzopesana panhoroondo yavamugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakuwara nhasi kunhandare yeRufaro muHarare mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kundoona mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munhandare yenhabvu iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yeRufaro Stadium kuMbare, uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980. Mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheuto reZimbabwe National Army. Mushure memunamato, mudzimai wavaMugabe, amai Grace Mugabe nevana vavo, ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe. Kwazotevera veukama, makurukota ehurumende nevanyarikani, uye mushure meizvozvo, munhu wese angari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi. Pakutanga vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse, asi mushure mechinguva vanhu vazopinda vakawanda, izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara. Chirongwa ichi chambomiswa uye pazoshedzwa mapurisa anodzivirira nyonganyonga kuzogadzirisa zvinhu, izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi. Mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe kuti arwa zvikuru kuparadzana navaMugabe.
Tarwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu ma youth tarasikirwa. Saka tirikungoti vafambe zvakanaka kushungu.
Vaimbomirira Mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Hakuna munhu anorarama zvachose, asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare. Totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza, avo vakambomirira Gutu South muparamende, vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe, vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakateshera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita anga asingadududzi kumashure. Wedza zvazvakanaka kana zvazvakashata, asi vangoita chisungo chokuti taakuenda nenzira iyi, maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka mundara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kuRufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo.
Vakomana tichariwana zororo.
Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, muzukuru wava Mugabe, valiyo Mugabe, vanove ndiwo muzukuru mukuru, vanoti vakamira nechisungo chakaitwa nemhuri yavo neZuro Maneru, chekuti mhuri yekwa Mugabe ndiyo icharadzika mwana wayo. Ngatinzwei hurukuru yavaita navaRaychoto naRaychoto weStudio 7.
Mutumbi wemushakabvu unotorwa uchiendeswa kuNational Sports Stadium, uko kwatinotarisa kuti madignitaries ari kubva kunyika dzakasiyana-siyana, maheads of state and government nemafomer heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo. Ikoko ndokuchaitwa service, kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati avikwa. Zvisinge zvapera izvozvo, tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei.
Saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sarini kuti izvo vaMugabe vachavigwa rini ende vachivigwa kupi?
Vachaziviswa nemusi womugovera, nekuti musi wesvondo tichaenda kwaZvimba, kuti vanhu vekwaZvimba kunove iko kumusha kunobva President Mugabe kuti vaonekedzane navo. Papo ndofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei.
Kumusha uku ndokuchabuda here chisungo, kana kuti chisungo chakatoitwa kudhara neveukama vepedyo?
Chisungo chakatoitwa, chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradzika hama yavo vega. Saka ichocho chisungo chiripo icho. Kune vamwoka vehurumende, vamwe vanga vari mudhuzedhuzewo, vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko aendesa kuhiro zeka. Saka bhati chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari.
Kune vamwe vari kutiwo vaMugabe ndivo vakatanga urongwa hweHeroes Acre. Ko sei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuHeroes Acre?
VaMugabe vakashaya, saka havana pavanobuda pachena. Vachataura, anotaura ndemupenyu, hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwaMugabe.
Avanga vari muzukuru mukuru vaMugabe valiyo Mugabe, vachitaura vari paRunhare muHarare naRaychoto weStudio 7. Hama neshamwari dzevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kumusha kwavo kwaKutama, dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wavaMugabe ukavigwa kwaZvimba kumusha kwavo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwaZvimba nemusi wesvondo. Mumwe mugari, amai Jessica Sande, vati zvingavafadze zvikuru kana vaMugabe vakavigwa kwaZvimba sezvo changa chiri chishuo chavo.
Pakanzi vari kuvigirwa kuno, ndo zvatinoda ndokune guvhu ravo, ndokune amai vavo. Ende chimwe chinotifadza toziva kuti mwana wedu mangwana kusendinomuka tichimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu. Shamwari dzake, vazukuru vake, vana vake vese vanenge vari paNzvimbo. Saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda, asi isu sevabereki semwana wedu taimuda paNzvimbo.
Mumwe mugari wekukariba, amai Choniso Mupfurutsa, vanga vari kwaKuchama, vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwaZvimbo nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa baba vedu.
Asi vamwe vakaita saambuya Maria Nowe, vati havafari nekuti vaMugabe vakavigwa kwaZvimba hazvina chiremerera, uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo.
Nekuti chikombo tichinzi kwavanonzi ndivo vakachitanga, saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga.
Muzvari Cornelia Masiyambwa vati hazvina basa kuti vaMugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo.
Isu chatiri kuda isusu kuchemawo semunhu aive president wedu, chete toradzika murunyararo. Hatisi kuti tinosarudza saidhi kana nzvimbo, tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo.
Vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavaMugabe, izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Vaimbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe, avasi kuzoradzikwa kumarinda ya Heroes Acre, mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharidzwa kupi uye riini. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavamugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano namai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongovachengeta nesvondo asi kuti tinovachengeta sei hatisati tataura, ndototi ndataura naamai tawirirana yovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vamunangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzepolitibhuro vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi semataurio azoita mutauriri wemhuri yavamugabe vawota chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona nganga murapwa achida.
Pfungwa dzehurumende, pfungwa dzepolitibhuro yezanupf amaiwo akataura pfungwa dzemhuri yekwamugabe mhuri yekwakariga mombe akushungwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi yeprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yanhasi neprogramu yamangwana neprogramu yemusi wesaturday tichidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo. Saka ndopatasvika.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vamugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navamunangagwa ave makara asionane. Mhuri yavamugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vamunangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vamugabe vachirwara. Vamunangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavamugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavamugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwazvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navamunangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi vamunangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vamugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita tinopesana nemwe hapana. Ndinofara kuti mazimambo vakauya vakaonana neni kukazvimba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambomakookora yangu kupirwa vose. Hapana. Asi unoona chikwanzi ndakatenga madzimambo api. Vakauya kuti hana zvakanakanaka. Uye ndikavaudza kuti imwe savaredzi vomunhu ndimwe munoita mashoko eyu atinofanira kuteera.
Vamunangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vamugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pekuti inhaka ipi yasiyirwa vana veZimbabwe nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera kushaya kwavakaita svondo rapera. Vamwe vanotenda vamugabe nekusiyira vatema vomuZimbabwe nakaevhu pamwe nedzidzo yeinonzi yakaita kuti Zimbabwe ive imwe yenyika shoma shoma dziri pamusoro soro pane zvedzidzo muAfrica. Asi vamwe ndo vanoti vamugabe nhaka yavasiyira vana veZimbabwe ndeyekuvengana, uori pamwe nekupondana, sezvo vakatadza kutora matano munguva dzaipondwa vanhu kubva munguva yegukura hundi kusvika mukutsakatika kwevamwe vanosanganisira vaitai Dzamara. Kuti tinzwe maonero evamwe, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaChirumhanzu kuti ndezvipi zvavangati nhaka yasiyiwa navamugabe.
Zvavamugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatsokutaura nezvavakaita vanhu vatema vomuAfrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresources zvavo tisu. Saka zvose izvizvi ushingi, injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai inimi ndimi vanhu vatema iri ivhu iri nderenyu. Saka zvakawanda zvatingataura panguva ino. Saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure. Mukatarisa vanhu vanouya kuzovachema iAfrica yese, zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru uyu murume zvaiita angasingaitiri maZimbabweans chete, asi kuti aitotaurira nesuwo muAfrica.
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo?
Chokutanga ndechekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino. Kune vakanga vatopinda mundima yacho kare, vakokwa ndokupinda. Vapinda vakazotungamira musangano wavo weZANU wakazova ZANU-PF. Vamugabe matongero avakaita nyika, vakatonga vachiponda rudzi, vakatonga vachive dzara ruvengo, vakatonga vachinjonja fuma yenyika vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo. Hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu veZimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe. Munhu wanga ari munhu webope, munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu. Zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika.
Tonzwawo vaChirumhanzu munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe.
Zvinoshamisa chazvo chaizvo kuti muchirongwa chinoti tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta. Ukanzwa mataura avanotaura ka unosha kuti ndidokta womunhu muteme here, wakazvagwa muno muZimbabwe here, kana kuti unogwavo dokta ake akangozouyavo as a foreigner. Shuwa shuwa vazembe kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe. Zvunhu zvinoshamisa. Ivo voga muZimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe, asi Africa yose ichiti aiwa, zveshuwa kwafa gamba, kwafa a revolutionary, kwafa a pan-africanist. Ivo havazvioni. Iye zvino hakuna munhu asingazivi kuti maZimbabweans they are number two in Africa kuva educated, zvinosanganisira naivo vazembe nhasi uno vanonzi ndidokta. Asi izvozvo vari kuda kuzviramba. Kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti zvakabva kune vamugabe.
Dr. Zembe,
vaChirumhanzu inhengo yomusangano une mbiri yokushora nokumhura vamwe vagari veZimbabwe. Ipapa pahurukuro hanzi vazembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro. Vari kuti vazembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro. Vari kuti vazembe rutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro. Ndokumhura kwaita nhengo dzeZANU-PF. Ndiko saka ZANU-PF yakauraya vanhu, nhengo dzeZANU-PF dzamugabe. Nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi, havazivo. Ivo vakaita basa, vazhinji vachiita basa. Nyika ino yakarwirwa nerudzi rwechitema, uye vaChirumhanzu vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo, vakazarwa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata. Asi vazhinji vamuZimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo, vabereki vavo vatema mafata ba.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunari muHarare neStudio 7. Kunyanga hazvo vachishorwa nevamwe semutungamiri aive neutongi hweudzvanyirere, vanhu vakawanda vanobvumirana kuti vamugabe vakaita basa guru rekusimudzira dzidzo munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamugabe vakambove mudzidzisi kwemakore akawanda uye chikoro cheHope Fountain Mission Primary, icho chiri pedyo neguta reBulawayo, ndechimwe chezvikoro zvavakadzidzisa. Mbuya Violet Mpofu vanogara pamusha wavo uri pedyo nechikoro cheHope Fountain Primary School, icho chiri makiromita 20 kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta reBulawayo. Mbuya Mpofu, avo vane makore 75, vanoti vakadzidziswa navamugabe panguva yavakambodzidzisa pachikoro ichi. Mbuya Mpofu anoratidza kufara zvikuru pavanotaura nezvekudzidziswa kwavo navamugabe, vachiti vaive mudzidzisi aiita basa rake nemazvo.
Uropeti Mugabe
Robert Mugabe ndiye akandidzidzisa pano. Ndaive mustandard 5. Taivati teacher Mugabe. Imba yavo yaive panzvimbo iri kuseri kwechikoro. Padzimba dzamunoona dziri pedyo nechikoro, ndipo paive une imba yake ipapo.
Mbuya Mpofu anoti havachanyatsoyeuka kuti vakadzidziswa navamugabe gore ripi, asi vanoyeuka vamugabe vari munhu aisanwa doro uye vasina shamwari, vachifarira zvekugara vachiverenga mabhuku.
Aisanwa
doro, aisabata doro zvachose, asi handaimbomuona kuchechi. Anga asina shamwari, taimuona ari ega nguva dzose.
Chikoro cheHope Fountain Primary chakavambwa mugore ra1870 nechechi yeUnited Congregational Church of Southern Africa, UCCSA, iyo yaizikanwa panguva iyoyo ichinzi London Missionary Society. Munyori wepamuzinda weUCCSA muBulawayo, Reverend Mlayo Skosana, vanoti nhoroondo yekuti vamugabe vakadzidzisa rini paHope Fountain Primary haina kunyatsojeka, asi vanofungidzira kuti vakadzidzisa pachikoro ichi mumakore a1946 kana kuti 1947. Mugari wowe munzvimbo iyi vaRichard Ncube, avo vane makore 70 ekuberekwa, vanoti havana kudzidziswa navamugabe, asi vanoyeuka vachivaona panguva yavaidzidzisa pachikoro apa. Vanoti vamugabe vaive munhu aifarira zveutsanana.
Indlela yegqoka ngayo kumbe wangabona waila masheta amhlopha maningi.
Nzira yavaipfeka nayo zvairatidza kuti vaifanirwa kuve nehembe chena dzakawanda, nekuti vaigara vakapfeka hembe dzakachena kuti mbe nebhachi dema nemutirauzi wakasvibirawo, kana kuti vaipfeka svutu nhema. Ndiwo mapfekero avaigara vakaita.
Vamugabe vakadzidzisawo paEmpandeni School pedyo nedhorobha rePlumtree muMatabeleland South, uye nekune zvimwe zvikoro mune dzimwewo nzvimbo munyika. Nyika payakawana kuzvitonga muna 1980, vamugabe vakatanga chirongwa chekusimudzira dzidzo munyika, zvikoro zvakawanda zvikavakwa. Mumwe mugari weMubulawayo, vandavaningisi wawa, vanoti vamugabe vakaita basa guru mukusimudzira dzidzo munyika.
Ini ndakaita chikoro grade 1 1985. Kubva grade 1 kusvika grade 6 ndasingabhadhari school fees. Ndakatanga kubhadhara school fees pagrade 7. After kudaro isu kwatatiri tatisina muminda. Takawaniswa minda navamugabe.
Sachigaro weboka revechidiki mubato reZANU PF mudunhu reMatabeleland South vaWashington Ngomo, vanotiwo kusimudzira nyaya yedzidzo chimwe chezvinhu zvakakosha chakaitwa navamugabe.
Munhu akasimudzira dzidzo yenyika yeZimbabwe, ruzhinji rwevanhu veZimbabwe vakawana dzidzo ndekuda kwemapolicies angaiswa navamugabe nehurumende yavo. Ukatarira iko zvino, kukapota uchifamba unosangana nezvikoro zvakawanda, maprimary, masekondari, mayunivhesiti akuwanikwa mumaprovhinsi ese, mastate univhesiti, nekuda kweshuviro yevamugabe kuti vanhu vadzidze. Uye munhu angatarisa kuti vanhu vake vatsumukire vane vamusoro. Ukatara nyaya dzeempowerment, ruzhinji rwevadiki vanoteerera dzidziso unobva kwakuru, yekuti isu sevanhu tofanira kuzvishandirawo. Vakawanda vakapinda mumigodhi, vanoshanda vane mamaini avo, vari kuzvishandira.
Vamugabe vakashaya nemusi wechishanu svondo rapera kuSingapore, uko kwavange vave nemwedzi yakawanda vachirapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Ya Yashika nguwe kutitimbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nansi tsangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwava Mugabe uye kugadzwa kwavo segamba.
Ndinonzi chinoilifone ndiriko kwakazvimba kwakutama.
Oh, makadiko kwakutama uko?
Tinofara ini ndinonzi chinoi vaindidzira mumusangano waitungamirirwa na vamugabe ndainzi Comrade Mwenda. Nauya ndikuda kutaura ndeyekuti inoshamisika nevanhu vanobudika vanotaura nezveconstitution. Vanotaura nezveconstitution pachitunha kuti constitution yeZimbabwe inotendera president kusvika panzvimbo yokubata maoko nyangwe muri kuda kana kuti hamusi kuda. But 2017 hamuna kuda kutaura nezveconstitution yeZimbabwe. 2017 hamuna kuda kutaura nezveconstitution yeZimbabwe. But 2019 makutaura nezveconstitution yeZimbabwe. Toreva kuti baba pamusha kana muri baba vanoti kuburitsa Bhaibheri kana yangu yekudya sadza kana isiri nguva yekudya sadza Bhaibheri haritaurwi nezvaro. Vamugabe vakagashidza vechidiki ivhu, vamugabe vakagashidza vechidiki fundo, vamugabe kuti izvezvi zviti zvirove matundundu isu vechidiki pamberi pevane zviti vane ivhu ndivamugabe. Vamugabe hatiudzirwi kunaka kwavo kana kuipa kwavo. Vamugabe vanozikanwa nemunhu wose kuti vamugabe vakatisvitsa papi. Saka ndinoti kune vose veruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rweAfrica vane misodzi pamatama ngavauye tibatsirane pamwe chete tichene vamugabe. Saka naiwayo ndinoti ruzhinji rweZimbabwe vanhu ngavasanyeperwe nevanhu vanoda kunatsurudza chitunha zvona ice cream nenyaya yekuti ivo vane zvozviva zvavakavandira. Vamugabe vakadzingwa muZANU PF vakatsigirwa nevanhu vavakadzingwa navo. Saka vamugabe kusvika mukufa kwose kwavaita vamugabe vari maoko evanhu vavakadzingwa navo, vakatendekwa, vakaudzwa huipi nevamwe vana vane mukaka pamhuno. Vamugabe kutukwa kuitwa semwana mudiki nevana vazuro uno vachitumwa nevanhu vatinoziva. Saka izvozvo chauya kana chinouya kana chauya kana nderini takambozvipirawo kuti hakuna kusiri kufa, tikurwadzikana nekusiyiwa kwataitwa navamugabe.
Kwamuri ukoko vanhu vakatoungana here?
Hama dzavamugabe nemarovha akasiyiwa navamugabe vakaungana kwakutama vari kuchema munhu wavo. Hakuna munhu anogona zvose, hakuna munhu asingatadzi. Kune vakatadzirwa vanoziva zvavakatadzirwa, but isu tine chironda pamwoyo nekusiyiwa kwataitwa navamugabe.
Saka imi Comrade Mwendas, mungada kuti vamugabe varadzikwe kupi?
Vamugabe vanofanira kuvigirwa kwakutama.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu hazvisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini. Asi vamwe vagari vekwazvimba vanoti zvingafadza zvikuru kana vamugabe vakavigirwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopesana maonero panhoroondo yeupenyu nenhaka yakasiyiwa navamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndokusiyamina nitungamiri Nkomo.
Soko isika disen